Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 5 Chikunguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. MDC inotungamirwa nava Douglas Monzora inoti vakatora mukana wekutura kuEuropean Union nhunha dzavo pamusoro pesarudzo dzegore rino. Sangano rinoona nezvekodzero dzevechikadzi reWalpe rinoti riri kukurudzira vechidzimai kuti vasavhotera mapato asingapi vanhukadzi mikana yokutora zvigaro mumapato nemuhurumende. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANUPF vaKembo Mahadi vanoti bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uri kuuya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inaudzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro muHarare, bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora rakaita musangano nemapazi ezvekwata zveEuropean Union neCOMESA zvinoona nezvekufambisa kwesarudzo kana kuti maelection observers. MDC inoti vakatora mukana uyu kutura nhunha dzavo pamusoro pesarudzo dzegore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mutauriri wemutungamiri webato iri vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
No, musangano wakafamba zvakanaka. Chekutanga ndovatinivhaita kuti tinge tichipa presentation yedu kwavari. Saka presentation yedu inge yakamira so. Chekutanga tataura kuti nomination process inge iri haphazard yakanga ichiitwa nevheki, nekuti about 70 of our MPs vakafrustrate vakasvika pakubva vakangosiya mapepers ari pamatable until midnight. And then 87 of our MPs vakakwanisa kumirira kusvika kunze kwoedza vachibva kuti vachitirambira kuti izvo tisha kubhadhara isusu netransfer bank transfer. Vakarambirwa kunzi hatisikwanisa bank transfer. They think it's only one card, they're going to go to one transfer, and then they will be qualified over that. 82 inyaya delimitation iri kuhwandisa macenter figures, nekuti hakuna delimitation inoitwa pasina center figure, nekuti any figure inenge iripo ndeyatinozoshandisa kuenda nayo kunodhilimita matunhu nemaconstituency.
So titarisewo kuti vatambira sei zvamapereka kwavari izvi.
Vatambira zvakanyanyisa zvikuru, nekuti tiri kuona kuti nekuti ivo vari kuona kuti democracy muZimbabwe iri under threat. Mukazvitarisa kuti election yatiri kuenda iyi ZANUPF yato neoutcome yairi kutoda. Saka izvozvo ndizvo zvavashungurudza, nekuti vazvionawo kuti election yakatopera kudhara isati yatanga.
Imi zvamuri kutarisira kuti vaite ndezvipi kuseri kwemusangano?
Chinonesa ndechekuti maobserver missions hakuna chavanokwanisa kuita. Vanongouya oobserva vozomonera ripoti yavo. Maripoti mangana akanyorwa kubva mugore ra2000 MDC chitanga kukondesa maelections. Asi sovereignty yayo manje yakukwanisa kukanganisa upfumi hwedzimwe nyika dziri musadha, nekuti matambudziko ari muno muZimbabwe aakufashiri kuenda kunze kwedzimwe nyika, ari kufashupira kuenda kumhiri kwemakungwa. Ukasa kuti imimi vana vari muZimbabwe, vana vemuZimbabwe vari kunze kwemakungwa vapfuura 3 million kutomisa nematambudziko. Saka tinochikurudzira kuti dai vakwanisa kuramba vachigara pasi nehurumende yeZANUPF nevanhu vezANUPF vachivaonesa kuti matambudziko vari kuita kuburikidza nemaelections ari kufashukira kunyika dzavo, aoverbearing in terms of economy nemanumbers.
Izvi ndo zvamuri kuti dai zvanga zvagadzirwa imimi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, ndizvo?
Yes, ndozvatitauri chinge zvigadziriswa. Chekutanga delimitation report haisi pamutemo. Chinge chipiri ndechekuti zvo maMPs edu arambirwa kubhadhara, asi mamwe mapolitical parties akabvumidza kubhadhara. Ndofunga muri kuona kuti vasina masa vakazoenda kucourt vachinounza nyaya yekuti CCC yakazobvumidza kubhadhara kuunza manomination papers ayo mangwana nomination court yavhara, kubirizwa nekuti takanga tazviburisa humbo ihwohwo kutarire chimhosva.
Ava vanga vari Valoid Damba, vanove mtauriri wemtungamiri webato re MDC, va Douglas Monzora, variparunare na Evans Sininga we Studio 7. Zichakadaro sachigaro wesangano rinongorora mafambiro aisarudzo re Zimbabwe Election Support Network, va Andrew Makoni. Vanoti dano re European Union rekukurumidza kuuya munyika pamberi pesarudzo chinhu chakanaka chinopa veruzhinji mikana yekuita tsvagurudzo pachine nguva.
Hongu takatambira mashoko okuti European Union yakatambirwa semamwe emasangano achange achiongorora sarudzo dzatiri kuita gore rino muZimbabwe musi wa 23 August 2023 vachibva kunze kuti my international observers.
Saka ini munoona sekuti danho rakanaka here makatarisa kusangana kwavari kuitawo nemapato ezvematongerwo enyika nehurumende nemasangano akazvimirira.
Iri danho rakanaka kuti vauya nguva yechipo, nokuti nguva dzakaita sedzidzi ndonguva dzatinosangana nemhirizhonga nokuchikidzirana. Saka kuvepo kuchaita European Union nemamwewo international observer missions achange achiuya muZimbabwe kunoitawo kuti pave nokuzvidzorodzera kune avo vanokonzera kana kuti vanoda kukonzera mhirizhonga. Zvinozoitawo kuti pre-election period yedu inge iri nguva yekuti vanhu vanenge vachikwanisa kushambadza maprograms avo zvakanaka, political parties ayo ari kukwikwidza musarudzo.
Zvinobatsira papi nenyaya yegadziriro dzesarudzo?
Kuuya kwavo kunobatsira kuti kuongororwewo kuti gadziriro yesarudzo yakamira sei, zeke yakagadzira zvakakwana here kuti sarudzo dziitwe, uyezve hatingati mapolitical parties vane mikana yakafanana here yokuti vange vachiparidza zvirongwa zvavo. Okorore yeEU nemamwe masangano anenge achibva kunze kwenyika inoitawo kuti tinge tichiziva kuti sarudzo dzedu dzakarongwa zvakanaka here, dziri kufambawo zvakanaka here, mapato ese ane mikana yakafanana here kushambadza zvirongwa zvavo.
Ko iniwo sesangano muri kuitawo zvipi nenyaya yesarudzo?
Isiwo seZimbabwe Election Support Network tatovewo pandima kugadzirirawo kuti tinge tichiongororawo kusarudzo dziri kufamba sei. Tiri pandima yokutrena maobservers edu avo vanenge vachinge vari munzvimbo dzakasiyana siyana kuti vaone kuti sarudzo dziri kufambawo zvakanaka here. Tinodayirawo kuti munguva pfupi iri kuteera malong term observers edu vanenge varimo munharaunda dzakasiyana siyana mu-210 constituencies dziri munyika vachiongororawo kuti pre-election period yedu zvinhu zviri kumbofambawo zvakaita sei.
Avo vange vari sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Vamwe vanhu vari kukukwidza musarudzo dzegore rino vanoti hapasi kufara nekunonoka kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission mukuburitsa gwaro revavhoti kana kuvawanisa gwaro iri, vachiti kwasara masvondo manomwe chete kuti sarudzo dziitwe. Mumwe wevari kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika Dr. Gwinyai Muzorewa vanotungamira bato reUnited African National Congress vanoti gwaro revavhoti igwaro reveruzhinji rinofanirwa kuwanikwa chero nguva nevanoda kuriona. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZimbabwe Electoral Commission panyaya iyi, asi ngatinzwei Jonga Kandemiri weStudio 7 achitaura naDr. Muzorewa nezvenyaya iyi.
Tachisati tawana bhuku iroro rinotibvumidza kuti tizive uwandu hwevanhu mawadi medu nemumaconstituency asindiroza wakuti iyo zeki ili access kuna information iyo in fact doa nuko nange wakato I create information iyo saka nipa kundo pane mtambu wakuti pane wanu wacha tazis kwa kuziwa uwandu wawo tishitaza kuziwa kuti wanu wanzi wawo wina wani kwa wina say ni kuti namba kana zisipo azifambiswa kanaka
saka zvamashika nguva ino musati mange mawana gwaro iroro pamutemo rinofanange richiwani kwa pasara mazuva mangani kuti sarudzo dziitwe
panofanange kutanga kwataita ma nomination court and so on tofanange tata ane information yakadaro haipo ba ndingagonotaura the exact date and time nekuti handina ba that access asi chinozviziva kuti ndo zvataichiita makore apera esaya ndo zvataita takadai pari zvinhu zvitakutoziva uwandu hwevanhu mumawadzi edu nemaconstitution zedu
saka matanho apa muchatora semumwe wevari kukwikwidza musarudzo kuti munge muchiwana gwaro revavhoti iroro sarudzo risati dzasvika
ndinodaira kuti zeki ichiziva murawo zvimwe ichatipa ichizoti takanonoka asi apano kuti wazoona kunzi wakatipa mavoters roll asi chizva zvedu chaizvo kuti kapiro kacho hakana kujeka ba just like zvakaita delimitation boundaries haana kujeka asi ndo hatoipo wanhu vautoshanda zvakadaro ndo dambudziko ratinaro baba rezvinhu zvisina kujeka asi zvinoitwa nevanhu vatinofungidzira kuti vane fundo yepamusorosoro uyezve vari kumirira zvido zvevanhu vezimbabwe nekuti zec is a commission inofanira kumirira zvido zvevanhu zvakanaka
tinonzwawo iyo zimbabwe electoral commission kana kuti zec ichitaura kuti gwaro revavhoti ririko kune vanenge vachingorida vanoenda vanopiwa gwaro iroro asi riri mumapepa kwete rekuisa padandemutande imi muchaita sei since paine choice iyoyo
tichaita effort yekuwana the electronic version even though achiti inotinetsei kuzoishandisa nekuikondrola kwacho ndiyo yatinoda nekuti kana tiinayo tinogona kuzoitawo zvatinoda kuita nayo yebepa iyi haairi kudhura maningi hatina mari yekudaro tine mari yekuita zvimwe zvinhu zviri more important than that zvisinei ba sarudzo yegore ino ndofunga kuti inenge yakangoita semakore mazhinji ekuti haina kujeka asi inenge ichitofamba zvakadaro hatina mukana wekuti hanzi tinogona kuti tichaenda kumakotsi ndikozvezvezvinhu zvinoenda kumakotsi munoona kuti dzinongobuda dzakadaro kuuya kwadzaita dzinongobuda dzisina chaitwa ba nemakotsi nekuti makotsi edu anofambiswa neimwe nzira isinganzwisisiki nekuti for example kana iri high court hapana chouchaita hapana kumwe kwouchaenda wogumirana ipapo wotopiwa mutongo zvotera zvakadaro
avo vange vari mumwe uyavari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vachitungamira bato rethe United African National Congress Dr Gwinyai Muzorewa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 sangano rinorwirwa kodzero dzemadzimai nekuvakurudzira kupinda muzvigaro zvematongerwo enyika reworldpe rinokurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingapini kana kune vechidzimai kuti vakwikwidze zvigaro muparamende kana mumakanzuru vanotungamira sangano reworldpe muzvare Stabile Dewa vanoti vanhukadzi vaneta nekumirira zvavanopiwa nevanhurume vachikurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera vanhu vemapato asingapi vanhukadzi mikana yekukwidza zvigaro
ikatarisa constitution yezimbabwe inonyatsotaura zviri pachena kuti kana muchisarudza leadership muchiita zvekuchuza nyaya dzemapublic elected positions munofanira kunge pacouncil mucouncil out of 1970 macouncil seats aripo 50% anofanira kunge ane madzimai tikapinda muparliament out of 210 maconstituency seats aripo 105 anofanira kunge ari emadzimai tikapinda mucabinet pakanzi pane maminister 20 10 anofanira kunge ari madzimai so chandisinganzwi ndechekuti chii chiri kunetsa mapolitical parties kuti azadzikise zviri kutaurwa neconstitution ndivo vakagadzira kaconstitution saka vainyepera here madzimai pavaingoti aiwa isusu tinoda kukurudzira and vese mukavabvunza mapolitical parties nemapolitical leaders vanotokudza kuti tinorespekta maleaders ndozvamadzimai tinorespekta leadership yemadzimai izvi ndozvatiri kuita kuti madzimai asimudzire but panozokwana nguva yekusarudzwa madzimai ari kuchema izvezvi vanenge vachifona, vamwe vakangozongoona masava asipo, vamwe takatonzwa kuti paitoitwa process ekuchuza, vatungamiriri vaitonyeperwa vachinoripoterwa mapurisa, vachiatorwa nemapurisa, vachishungurudzwa nekuti havasi kungonzi vade kuti vapinde mune mapositions ekutungamirira. And ivo madzimai acho, zviri kuvashungurudza kuti havakwanisi kutaura.
Havakwanisi kutaura, sei vasingakwanisi kutaura.
Nekuti kumapolitical parties kune whipping system, yekuti akataura anotodzvingwa mupati. But isusu basa redu ndere kuramba tichireminda mapolitical parties kuti ndivo vane primary responsibility yekusumudzira madzimai, yekuto make sure kuti madzimai apinda mune zvematongerwo enyika vachitora mapositions 50-50. And hakusitete kumacouncil nekuparliament. Problem yatitori nayo itori national. Mukatarisa madzimai out of varume 11 vakabudirira kurana as mapresidents, hapatorina kana mukadzi. But vaivapo madzimai vana Muzvare, Linda Masarira, Elizabeth Valero, vaida kutokwikwidza. But vakavharirwa panze. Varume vanozikana vanenge vane mari dzimwe dzachanonga vasina kutodzoona nenzira dzakanaka, ndo vakamhanya vakanobhadhara. Vakadzi pavakazouyawo vachidabhadhara neRTGS, munoziva zvine malimits zvikaramba kushanda. But hamungavharire vakadzi panze nekuti vatadza kuwana mari yange ichidiwa panguva. Vanga vatori nayo, but masystems aramba kuti zviitike. Saka problem yatitori nayo yakatokura than zvatinofunga. And madzimai tikatarisa vanhu vanovhota muZimbabwe, vakawanda vacho last election 56% angatori madzimai, but ari kunovhotera varume.
Muzvaredhewa, sangano renyu rati raita hurukuro nemapato ezvematongerwo enyika here pamusoro penyaya iyi?
Takatsvaya zvipi zvatinogona, hatina chatisina kuita. Takaengeja mapolitical parties, tikaita mameetings navo, processes dzisati dzatanga, tichivaratidza kukosha kwekumainstreama nyaya dzegender equality, tichivaudza zvakanakira kuti vazadzikise nyaya yegender equality, kuzadzikisa kuwanda kwemadzimai munyaya dzepolitics. But zvinotongoratidza kuti havatozvibhilivhe, havatozvirespekte, havatomborinei nazvo. And zvinhu zvese izvi zviri kukonzereswa nenyaya yatinoti pachirungu patriarchy, yekuti varume vanoona ndivo vakakosha, ndivo vanofanira chete kupinda maleadership positions. Madzimai haana basa. But kana madzimai tisina kubatana tichiti enough is enough, ticharamba tichingoona nhamba yemadzimai iri kupinda maleadership positions ichidzikira. Zvinhu zvinorwadza, zvinoshungurudza kuti muno muna 2023 unotowana nhamba yevakadzi vari kurana mumaconstituents ichitodzikira pane vaivapo 2018, 2013 na 2008, zvichikonzereswa nekuti pane vanhu vangori selfish varume vanongofunga kuti ivo power nzeravo chete. Vakadzi havakodzere kunge vari vachipinda muzvinzvimbo zvepamusoro zvematongerwo enyika. Takatosvika pakutoendesa even hurumende chaiyo kumakotsi sewawo, pekuti hamusi kuona here kuti even pamuri kuapointa cabinet muri kusiya madzimai. So izvezvizvi election ichingoitwa, tichida kuendesa futi mapolitical parties kumakotsi, tichivasunga nemutemo wokutadza kuzadzikisa nyaya yegender equality, nekuti vese mapolitical parties anoti anorespekta constitution yeZimbabwe. Saka izvi zvinofanira kuonekwaka vachicreata environment. And apa hapana zvekuti madzimai anga asiko, aivako madzimai kumapolitical parties ese, anotogona basa, anotogona kuti kana apinda atochinjawo zvinhu maererano neku tongwa kwenyika, maererano nekusumudzirawo mamwe madzimai nenyaya dzedevelopment at communities, even at policy level. But madzimai aya akatoshungurudzwa akavharirwa panze.
Saka muzvaredhewa, sangano reWorldPay rinotii kumadzimai pamusoro penyaya iyi?
Madzimai tinofanira kutombobatana titoti no, as long as varume vasiri kuda kuti tipinde maleadership, ngati withdrawei vhoti yedu kune varume vasingatide kunge tichipinda maleadership. Bhozi isusu hatingangovasapoteka kuti vangopinda imomo, ende vakapinda imomo vanokanganwa futi zvinodawo madzimai. Ndo saka muchiona magetsi achingoenda kusina mvura, kusina public transport. Bhozi havazi concerned vanhu vari most affected nezvinhu izvozvo madzimai.
Avo vanga vari vanotungamira sangano reWorldPay, Muzvare Stadledewa, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohati nezuro vakati bato ravo richakunda mamwe mapato zvine mutsindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uri kuuya. asi vanopikisa vanoti vanotarisirawo kukunda kunyangwe vasiri kufara nemabatsiro ari kuitwa sarudzo. Nunurai Jena weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro munhandare yepfupa Jena muchegutu, vamahadhi vakati mamwe mapato anongoveya perekedzi pasarudzo dzemusi wa 23 Nyamavhuvhu.
Regai vakukwidze vatiperekedzewo murwendo rwedu hwokunohwinawo. Idemokrasi gai tine mabvumirawo kuti vatiperekedze pachokwadi ndechekuti tiri kuhwina zvine mutsindo.
Vachiwo kukunda kwebato ravo kutsava mutsorechedzo kune dzimwe nyika dzekumavirira dzakaita seamerica nebritain kuti mapato avanotsigira akaita secitizen coalition for change kana kuti CCC haadiwe nevanhu.
Musi wa 23 August tinopedzerana navo vanhu avo. Tinoda kuti tahwina 23 August tawana 5 million yedu. Noda kuzvinoda kunzwa kuti European Union inoti chii, vaamericans vanoti chii, vabritish vanoti chii. Nyika ndeyedu, nyika yezimbabwe ndiye vanhu vatema, inovakwa nevanhu vatema vari varidzi vayo neupfumi hwayo hwese.
Asi bato reCCC rinogara richiramba nyaya yekuti rinoshanda neamerica nebritain richiti nyika idzi hadzivhote asi vana vezimbabwe ndivo vanoripa rutsigiro. VeAmerica neBritain vanotiwo tinopa kuti vatemere vakuru vehurumende zvirango kutonga nedemo. Asi vamahadzi vakatendawo kuti mubato ravo hamuna kubatana nekuda kwesarudzo dzemaprimary sezvo vamwe vasina kufara nekukundwa.
Ndinoziva kuti kumakonstituensi kwamabva ikoko sekutaura kwandaitapo makasiyana vanhu vakasiya vanhu vasina kubatana. I would want you to take it upon yourselves kuti mubatanidze vanhu vemuzimbabwe vanhu vemumakonstituensi enyu.
Vachitaura panyaya yekushanda kwemakanzuru, vamahadzi vanoti vanopikisa vakakundikana kwemakora akawanda kusimudzira maguta nekudaro havafanirwe kupiwa mukana zvakare. Asi vachitaura neStudio 7 vachitsvaka rutsigiro kunzvimbo dzakapoteredza dhorobha iri, vari kumirira bato reCCC muchegutu West vaEdmore Chivero vashora zvikuru hurumende yeZANUPF kunyanya gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vachiti vanokanganisa zvikuru mashandiro emaguta akaita seravo.
Zvinhu zvinonyadzisa zvichitaurwa nemukuru akaita savamuhadhi vakabva muhofisi, zvinonyadzisa mabudiro avakaita kuti vauye vachitaurira vagari vemuchegutu kuti nzvimbo yeChegutu yekukanganiswa nemakanserazi ekupozisheni vachiziva ivo kuti zvese zvinoitika mukurama kwemakanserazi zvinokondrolwa nehurumende yavo iyo inenge ine udzvinyiriri pakusara kuti makanserazi avo parite independenti.
Nhengo iri kukwikwidza yakazvimirira raGift Konjana vanoti havatarise vemashoko ekupomera mhosva vamwe zvakaitwa navamuhadhi.
Kuiwawo haasi mashoko anofanira kunge achibva kuvarwi vakasunungura nyika ino saivo. Tinotarisira kuti vanhu vakasunungura nyika ino vape kodzero kuvana veZimbabwe zvavanoshuvira munyika yavo. Zvakare muzuva ravanga vachiporonga vachitambisa zvakadaro zuva rakakosha kudai, ini ndiri mundima kuita basa rokuti shuviro dzevagari vemuchegutu dzisvike padzinosvika.
Vamahadhi vari kuita misangano yakadai pamberi pemusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri weZANUPF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muChinoyi nemugovera. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanenge vaine musangano mukuru kuBhindura. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Chombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Dare reHigh Court nezuro rakatonga kuti nhengo dzeCitizens Coalition for Change Zare Johanna Mamombe na Cecilia Chimbiri havana mhosva. Vaviri ava vaipomerwa mhosva yekunyepa kuti vakabvutwa nevasori. Munyusday urimende inoyambira makanzu kuti asabadarisa vanhu mitero mumadhora ekuAmerica. Vanhu vapfumbamwe vakafa, vamwe gumi nevaviri vakakuvara mutsaona yakaitika mumugwagwa pakati peHarare neChirundu. Yave nguva yenyu vateereri yekusitaurira mega zvamunofunga.
Matadiko pastudio 7 apo pana mugwadi munoreerera kahumpavha nekuti muri kudya muchiguta kudzimba dzenyu. Dai muchifa nenzara sezvatiri kuita vamwe musingataure muromo yamunotaura zvogoswa tsuro. Endai kune kunyengetedza vanhu nenhema, kunyengetedza vanhu, kunyengetedza vanhu nesvitu ungaona vachichi vanhu vaneta nezanupiefu. Dai tingi gore rino ndoo rekupedzisira, gare madya pekupedzisira, hakuna zvisingaperi. Tingi ndoo zuva rekupedzisira, ndoo gore rekupedzisira.
Zita rangu ndini Shumba, ndogara pamukondo pamupumadanga. Nechikimo changu chidiki kune vanhu vaya vanochema vachinzi tokunzi makwerekwere. Hanzi demo rinokanganwa muti wakatemwa kukanganwa kuzvamaitwa vanhu zvamunoita vanhu kumadawe nekumozambiki muchivati matera janji mabwidi buranyuchi maitwa apa mazita akatowandisa muri kutupiwa wari mutori nani mamoske ndouya kuvanhu vebhora vanotamba bhora muzimbabwe kuti reshandu kuvanhu vebhora muzimbabwe mudzokere pakutamba bhora tese muone kamwe ndiaenda kana basa nemi makore isaya izvozvo ndokana Africa Cup of Nations muchaenda futi tiraishandu kuvanhu vebhora.
Ndatine chichimo chandandinacho hangu chokuti ko zvanzi kune mhirizhonga iri kuitika pane zveku emaelection akatarisana sei vasingasungwi sei vachitanga vachida kuona kuti uyu aonekwe kuti akuvara sei asi vanhu vamurova vakamukuvadza varipo vachizikanwa kuti nhingi nanhingi ndiye yakakuvadza munhu panzvimbo yakati kwavakamhangara ikoko ivo sei vasina kuvabata vakavasunga vakabasa.
Kuno kuti riri nani ndiri kusouth africa mara dai kuti Chamisa akazaka awina Chamisa tingatobuduka teitoenda kumba tashatirwa muno musouth africa tashatirwa munomu ndiri muno mujobek ndiri muforways ndokwandiri ndoti kwaziva iwese muri zimbabwe pamberi nekuvhota.
Makadiko makadiko baba vahwande nemimose vatiriri vestudio 7 mamuka sei anokwasai ndimufundisi moyo zvichiwa takarara tine kurwadziwa kukuru nezvakaitika nezuro kubulawayo kuona timu yedu yemashevhroni yecricket ichibuditswa makwikwi esuper 6 nescotland ichikundikana kuqualifya kuenda kuworld cup india nekuti ndiyo timu yatatatarisira tasara nayo kuti ichagonawo kuenda kumakwikwi eworld cup kuindia. Saka takarwadziwa zvikuru kuona timu yemashevhroni ichikundikana ichikundwa nescotland. Chinhu chakanzirwa ndechekuti pavakawina zimbabwe tosi vaifanira vakatanga kuti ivo pachavo vaite maranzi pano kuti vaiti Scotland ipindi vazotevera kumashure uye kuti neScotland yakanga isingatambi zvaive zvakanaka nokuti ndaisafunga kuti ingabusvitsa 235. Takarwadziwa zvikuru nokuti Zimbabwe yaifana yakawina kwaScotland score yakaiswa zviri Scotland 234 yakanga iscore yakanga iri shoma tinotenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Sokuisikati sendava kuvoa Ndebele.
Sezvo nguva yedu yapera timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navadouglas Mondora inoti vakatora mukana wekutura kueuropean union nhunha dzavo pamusoro pesarudzo dzegore rino. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanhukadzi reworldpa rinoti riri kukurudzira vechidzimai kuti vasavhotera mapato asingapi vanhukadzi mikana yekutora zvigaro namapato nemuhurumende. mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato rezanupf vakembo muhadi vakati bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuitwa mwedzi uri kuuya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muwashington dc, ndini Tanonoka Wande.